Mangwana tinotora bhodhi kunyaradzo na11 kuilovhen toenda nayo kumba 2 o'clock toenda kuchechi tikabva kuchechi vanoenda kurufaro stadium toti vanhu vauye vazoonekana nao then vataenda mucheka wagoromoni ei aiko kuchechi
vanenge vachida kuuya kuzobatana nemi vedynamos nemhuri yekwamukwesha munoti vafambe sei vauye kupi
mangwana vanoya kuglenora vanoya kupavayatanyaradzo na11 nekuilovhen toenda nao kuglenora kumba then tova nao kumba toenda nao kuchechi tenge taatoo pamuchechi vanenge vatazoa kunyaradzo vanongoya kumba pa 6815 Glenora A pamaflat 6815 Glenora A pamaflat vanongopowana vane paine deep 20 pounds
munenge mazova kurufaro nguvai
na 4 o'clock
pane zvimwe zvamungade kuzivisa here veruzhinji pamusoro pezvamazeya nazvo nevekwamukwesha
tikuti ava ndivo vatambi vedu venhabvu vekatanga nenhabvu kare kare saka toti wese hazvina mhosva kuti uri dynamos kana kuti uripafa munhu webhora yai tivachene tiri pamwe chete segamba redu rebhora hazvina mhosva kuti uri wetimiti apa taakudaa kuzochema kuti bhora redu rakatangira kuti saka tinokurudzira munhu wese akasununguka haisi nhamo yedynamos chete kuti aue
mati vari kuradzikwa kupi uyezve rini
goromonzi kwamukwesha nemukwechina na2 o'clock ndikwatarira tiri mangwana nowenii